Very good evening, Zimbabwe. This is Live Talk Women's Roundtable coming to you live from the Voice of Washington here in America. I'm Sithandekile Mhlanga.
And I'm Marvelous Mhlanga Nyawuye, broadcasting from my home in Washington, D.C. because of the COVID-19 or coronavirus pandemic, which is currently ravaging the whole world, including Zimbabwe, where we've seen figures rising in recent days, sir.
Yes, once again, welcome to the Women's Roundtable Live Talk this Thursday, August the 6th, 2020. And today you will be looking at the COVID figures as we're talking about them and all the issues surrounding the COVID issue. We'll also be touching on the human rights issues in Zimbabwe and looking at the international community, which is also now getting involved in the Zimbabwean issue, commenting about what's happening. And as Marvelous has just said, the COVID figures which are ravaging the world, we see that worldwide the cases are over 18 million now, going for 19 million, and the deaths are more than 700,000 worldwide. And in Zimbabwe, we have 84 deaths so far, and the total cases, 4,339. This is after 118 people tested positive for COVID-19 yesterday, bringing the total to that of 4,339. And there were three new deaths, which has led to 84 deaths all in all. And we also see that in Harare is leading with 1,175 COVID-19 cases, and Bulawayo 188, Manicaland 106, and followed by other provinces. That is the state of the COVID-19 cases, Marvelous.
Yes, sir. We also see that for those that are following us at the moment, this is not a live program, we're pre-recording, so by the time you watch this program, the numbers or figures may have changed, because as you know, the Ministry of Health in Zimbabwe broadcasts their numbers later on in the day, so the numbers that we're giving to you now may have changed. But thank you so much for coming into the program. We will be looking, as what Star said, at COVID-19 and how it's impacting women in Zimbabwe and the whole world, and also be looking at the human rights abuses. Like she says, we saw that today journalist Hopo Chingono was denied, denied bail at the High Court, and his lawyer Beatrice Mutetwa said that the lawyers were really, you know, they were not happy with what happened, because it is a constitutional right, from what Beatrice Mutetwa said. For Hopo Chingono, a journalist who has been in jail for a few weeks after he published some stories which were linking the government to corruption, but he was arrested, with the government saying that he was one of the masterminds of the July 31st protest, which were supposed to have happened last week.
Yes, and we see that they are still struggling to have to secure bail, Marvelous, as they were denied bail today, and Jacob Ngari Vume too. This is some activists say they are still in hiding following the protests that were planned for the 31st of last month. Some are saying they are in hiding. Some are saying they are being hunted down by state security. Mm-hmm. We have seen the U.S. And other countries commenting on what's happening in Zimbabwe, and we have seen sanctions imposed yesterday on one of the Zimbabwean businessmen, Kudawashi Tapiwai, and other people like prominent celebrities, and many people have written on the hashtag. And the hashtags, Marv, I saw there's a confusion on what some are saying is the appropriate one, which is garnering more traction, whether it should be Zimbabwe Lives or Zimbabwe Lives Matter. But the government has since responded to the Minister of Foreign Affairs, says there isn't any human rights abuses in the country. They are saying they don't even know what the crisis people are talking about. There is no crisis. They want to maintain the rule of law. And before that, we saw that President Mnangagwa said it's just a few bad apples, according to his words, and that is just a few people want to sabotage the country, working with the international community. Yebo ke kulabo abasanda ukusixhuma kathesi ke sixoxa ke ngodaba lolu okwenzakala elizweni. Sizakhangela ke ngegcikwane leli elidla ubhedu ele coronavirus COVID-19 eselisabalele emhlabeni wonke. Sibona ukuthi kwele Zimbabwe sokufe abantu abayisitshiyagalombili lane i-84 njalo abahlaselwe yileli gcikwane bona bazinkulungwane ezine namakhulu amathathu phezu kwalelo nani bayi 4,339. Sibona njalo ukuthi idolobho lakoBulawayo lilandela eleHarare ngabantu abahlaselwe yileli gcikwane belabantu abayi 188, eHarare beyi 1,175. EMalekaland ke kuyi 106. Sibona ukuthi kwenzakala ngobizolo kunabantu abahloliweyo leli gcikwane kwatholakala ukuthi laba abanye abangu 118, yebo ke ikhulu elilechumi nesishiyagalombili 118 bakhicakala bele gcikwane leli, kwathi abathathu ke babhubha. Yikho ke okulethe okukhweze inani leli laya phezulu. Sikhuluma nje futhi siyabona ukuthi emhlabeni jikelele abahlaselwe leli gcikwane sebesedlula izigidi ezilichumi nesishiyagalolunye, khona kuyizigidi lezo i-18 million, kodwa ke sokusiyabhamba phela i-19 million ngoba asemaningi amanani ayidlula lelo. Njalo ke sebebhubhile ke abayi-708. Yikho ke lelo daba eseluhlazilayo, kodwa sikhangela njalo ukuthi kuloku abalwela ilungelo loluntu labezombusazwe bathi kuloku kwephulwa kwamalungelo oluntu ngokwenzakalayo elizweni. Sibonile lamhla labo ababotshwayo kuthiwa baxoxa ukujengisela kokupheleni kwenyanga edluleyo, umnumzana Jacob Ngarivume lomnumzana uPaul Chinono, abaphiwanga imvume yokuthi bephume ngesibambiso sebheyili entolongweni bethonisise icala labo bengaphandle kwaleyo ntolongo. Yikho-ke kuyaqhubeka ke abanye bathi bacatshile ngani ngoba bayadingwa ngamapholisa, badingwa ukuthi betheswe leli cala. Ngakho-ke yikho-ke lokho esabe sikukhangela. Sibonile ukuthi amazwe amaningi angenele kulolu daba ekhuza eleZimbabwe ukuthi linanze amalungelo oluntu. Sibonile ke ukuthi abaziwayo ke kwezokuzilibazisa kuthiwa ngama-celebrities labanye nje abomhlaba wonke babhalile besola lokhu. Sabona njalo lamazwe amaningi exoxa ngalolu daba okuthabise abanye abalela ilungelo loluntu, abathi kuzayenza ukuthi uhulumende abophe siqine abone ukuthi kahlukuluze abantu. Kodwa la uhulumende sephendulile ke, sibonile ugatsha olubona ngokwenzakala ngobudlelwano lamanye amazwe lisithi lona alikwazi ukuthi kati abantu bakhala ngani, akula ngxabangxoza elizweni, abantu bazihlalele nje. Kodwa samuzwa njalo umongameli Emmerson Mnangagwa esithi kulabantu nje abalihlekana abazama ukuthi bechithe inhlelo zikahulumende ukwenzela besebenza lamazwe angaphetheyo. Yikho ke lokho esabe sikukhuluma ke lamhlanje, kodwa singakakhulumi ke ngakho asizweni nje ukuthi batheni ke labo kade
bephula. I think you all heard the judge denying open bail again, dismissing the appeal for bail. We have just been given the judgment, so we are going to study and find out what the reasoning is and see what the next step will be. We cannot at this stage say this is what we will do next before we know what the reasons are. But naturally, we are extremely disappointed and we are stunned that actually was denied bail, which, as you all know, in terms of the constitution, it is now an entitlement unless the state is able to prove compelling circumstances. I think everybody knows that what happened in Zimbabwe, how those who say they're fighting corruption are walking the streets. We say they are corrupt loose in their pockets. And those saying you should be free to be fighting corruption are getting more and more persecuted. I think everybody knows that the guilty ones are walking the streets and the innocent ones are being exposed to COVID in the streets.
Yebo ke lapho sizwe ke igqwetha limela ke ababotshiweyo ke umnumzana Hopewell Chinono ke lo mnumzana Jacob Ngalivume bechasisa ukuthi abakhutshwanga ngemali yesibambiso eyebe.
Aiwa kunawo vachangobva kupinda muchirongwa tinokuchingamidzai nemufaro. Ini ndiri Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington umo tiri kutaura isu pamusoro penyaya yedambudziko rechirwere cheCOVID-19 kana kuti coronavirus, icho chatekeshera pasi rose uyezve tichitarisa zviri kuitika munyika pari zvino panyaya yezvekumbunyikidzwa kwekodzero dzevanhu. Pari zvino ndiri kutepfenyura ndiri kumba pamusoro pedenda reCOVID-19 kana kuti coronavirus. Saka tichange tiri kukupai kuti zvii zviri kuitika pamusoro pedambudziko irori reCOVID-19 pari zvino, uyezve semusi wechina kudai August 6, 2020, tiri kutarisa isu uwandu hwevanhu huri kunzi iwo huri kuramba huchikwira hwevanhu vabatwa nedenda irori reCOVID-19 pasi rose uyezve nemunyika yeZimbabwe. Saka tichange tiri kukupai kuti zvii zviri kubuda kubva kuJohn Hopkins University iri muno muAmerica kuti vari kuti chii pamusoro pedambudziko iroro redenda rechirwere cheCOVID-19. Icho tiri kuona pari zvino vazhinji vari kutya vachiti ivo uwandu hwevanhu vari kubatwa necoronavirus muZimbabwe huri kuramba huchikwira. Pasi rose pari zvino pane vanhu 18.7 million vabatwa nedenda irori, 706,000 vachiwanikwa vachifa. MuUnited States mandiri pari zvino mune vanhu 4.7 million vabatwa nedenda iri, 156,000 vakawanikwa vachishaya. Imo muno mandiri muWashington DC umo ndiri kutetenyura ndiri kumba mune vanhu 12,443 vabatwa nedenda iri, 587 vakawanikwa ivo vachishaya. Saka zvimwe zvezvinhu zvatichange tiri kukurukura nemipo pano, uyezve tichikupai mamiriro akaita zvinhu apo nhasi taona mutori wenhau Hopewell Chinono uyo awanikwa iye achienda zvakare kudare reHigh Court kuti gweta ravo amai Beatrice Mutete vavawanikwa ivo vachipa chikumbiro chekuti abvisiswe mari yechibatiso. Awanikwa iye achinyimwa mukana uyu wekuti saka ari kunzi adzokere zvakare muchizarira pari zvino. Asi taona vhidhiyo yabva kuurira pari zvino iri kutaura iyo kuti gweta rava Hopewell Chinono vari kuti ivo havasi kufara nezvabuda mudare ranhasi, sekuti vari kuti ivo nyaya yakadai inofanira Hopewell Chinono anofanira kunge ari kupiwa mukana wekuti abhadhare mari yechibatiso sezvo zviri pabumbiro remutemo kuti munhu anogona kutongwa ari kumba panyaya iyoyi yekuti ane nyaya yaari kupomerwa. Uyezve tinoona kuti vaJacob Ngarivhume vari zvakare vari muchizarira pari zvino, tinonzwa kuti vachange vari kuendawo kudare mangwana. Asi tinoona kuti munyika pari zvino vanhu vabatwa neCOVID-19 huwandu hwavo hwakwira hwasvika ivo pa4,339, uyezve tichiona kuti vanhu 82 vari kunzi ivo vashaya. Asi vazhinji vari kuti ivo vari kunetsekana kuti voita sei panyaya iyoyi yedenda reCOVID-19. Saka tichange tiine mumwe munyarikani wedu achauya pano achikwanisa kunge achitaura nesu, ari kuti iye baba vake vakawanikwa vachishaya kubva kuCOVID-19, uyezve iye pari zvino nemhuri yavo vari kutotarisa ivowo vachiona vari kuwanikwa miviri yavo isiri kunzwa zvakanaka nezvimwewo. Saka tichange tiri kuti afone ipo pano tichinzwa kuti zvakamira sei kwaari ikoko panyaya yedenda reCOVID-19. Uyezve tine vamwe vari kutaura ivo pari zvino kuti tiri kuona zvakabuda nezuro kubva kuAmerica, uko hurumende yeAmerica yakazivisa nezuro kuti vakuda kwashe Tabirei veSakunda Holdings vaiswa ivo pazvirango zveupfumi nevamwewo vari muhurumende. Tikaona zvakare nyaya imwe yanga iri kunetsa inyaya yekutyorwa kwekodzero dzevanhu. Takaona zvizvarwa zveZimbabwe zviri pasi rose vachiwanikwa ivo vachitanga hashtag iri kunzi iyo Zimbabwean Lives Matter, vachitaura ivo kusafara kwavo pamusoro pemabatirwo ari kuitwa vanhu uyezve vachichema vachiti ivo kodzero dzevanhu dziri kumbunyikidzwa panguva ino uyezve tikaona dzimwe nyika dzepasi rose vachipindira munyaya iyoyi vachiendawo zvakare pahashtag iyoyo vachitaura ivo kusafara kwavo penyaya yekubatwa kwekodzero dzevanhu muzimbabwe pari zvino saka ndo zvimwe zvatichange tiri kudzeya nezvazvo uyezve tikange tiri regai tione tine mutereri wedu wokutanga regai tiende kwavari tinzwe kuti vari kuti chii hallo
hallo masora sei sisimabe
aiwa tasora tichitaura nani uyezve muri kupi
mukutaura nazilei kabateya ndiri kufona nekublawayo
ehe tisanangurirewo kuti imi kwakamira sei kublawayo izvozvi panyaya yecovid-19
panyaya yecovid-19 ezvinezvi tatekeshera nenyika kublawayo covid inenge yati wandei wandiwe vanhu vari kufa necovid wanyanya I'm one of those people vakashaikirwawo nababa wake musi weTuesday 28 July saka chironda chacho chichiri chifresh handiti asi ndoda kungosimburidzawo vamwewo vanhu vari musi remusichiwo wesenge yandakasangana nayo kuti
ngavaitire zvese makwamwari
saka mungatitsananguro kuti zvakafamba sei kuti baba vazoshaya tinoti nematambudziko
allright dedi vangu vakarwara vakatanga vachingoti musoro saka vaingofunga kuti iflu tese taifunga kuti iflu after vati musoro tikaenda navo kukliniki pasejia riri padhuze nekumba vakarapiwa vakapiwa maantibiotic hapana chakambochinja after 2 days tikabva tazama kunoenda futi kune imwe sejari tasvika ipapo vakapiwa different type of antibiotic and then vakareacta pamapiritsi avanga vapiwa tabva tadzokerako zvakare vakachinjwa mapiritsi aye tabva tazaba vari kurwara makamboita here matest ecovid tikati hongu takaita matatu ese akabuda ari negative chero isisi takatotestwawo but yatanga takaita yange iriya yekuti unotestwa ropa pachigunu saka dokta akasuggesta kuti aiwa madi kuti mitwe yemumhino iyai ndipobva takabva tati zvakanaka saba taiitwa maiyai and then varwara kudaro obva vatestwa takatenza vanhu vekumalibe vakatestera pasejari vavatesta kudaro maresult akakasika chaizvo kuuya chinji inotanga kanyawa kunzi agent dokta akatibatsira zvikuru kuti maresult ayabude nokuti kazhinji anotora 2 to 3 days but ours took less than 24 hours anga atobuda ndipobva takabva tanzi ari positive and then the next day obva vaudzwa ndipobva takasundwa makuseni tikaudzwa kuti baba venyu tavaona vane chirwere checovid manga muchizviziya here ndikati aiwa kwete saka hatizivi kuti vakataurirwa sei pavakaudzwa nenyaya yekuti vane chirwere ichi nokuti pandakazoenda makuseni kunovaona vanga vataadmitwa pasejari paive paprivate sejari spirit yavo yanga yachinja yasiyana nezvanda ndavasiya vakaita madeko vanga vasuwa zvisingaite you know munhu weyekuti zvoni atoluza hope akutozviudza kuti apa ndichakwanisa kurarama here apa nechirwere ichi chandaona chapedza nyika vanhu vakasiyana siyana nyika dzakasiyana siyana ndikatozama kuvaudza kuti don't worry baby you come out of this alive you are a fighter you are a pateya pateyas fight please fight this obva vanditi I will try but vasati vashaya vakabva varekodha video share with you video yachichakutumirai vashow dhami vese kuti zvoni covid is real take precautions zvakadaro zvakadaro vadengerwa ambulance nepasejari paite nokusejari yakabva yataura kuti hatikwanise kuchengeta baba venyu we are not a covid center pano saka makuvaendesa kuubh of which we didn't want him to go to ubh taida kuti vaende kuprivate hospital kunonzi kumasaday but kumasaday kwaidiwa $3,000 up front of which isisi we only had $800 at that time and then we started doing a GoFund tichiraisa mari handiti tabva ndati anyway daddy you just go for just one night ku ubh and then ndinokubvisai mangwana makuseni that was the plan but taka even though ndaudzwa kuti vane covid I still went back tavasiyana one vakaenda kuchipatara I think mapasi 12 Ngoko wakaende kona ambulance ku UDH. Kaona pa wakaisiwa tikafudzwa na kubezi chichi because now you are not breathing, you are on oxygen fighting for his life. And then it allowed that he did this strong chikudzoka. Tatadzokera kumba. Even ndauzwa kuti baba vangu vane COVID. The whole family hapana munhu akambotya kuva na baba in the same room. Even tanga tisina kana protective way. Taingoramba tiri pasaidi pavo tichivasimbisa tichivamwisa matii tichivamwisa juisi saka tatodzokera kumapasti six tichivakona kuti vasei vakanditi nhaye manangu ndinopona sei kubva pamandisiya tina pakumapasti com hapana munhu ambouya kana musechari munomu kuzondiona hapana kana munhu ambondipa kana paracetamol hapana kana munhu ambouya kuzondiudza kuti toilet yacho iri kupi ndinofona sei pasina munhu ari kuti akanaika inini zvakandirwadza zvisingamboiti ndabva ndatongoziva kuti there and there ndaifanira kumubva baba vangu from that government hospital because even patakasvika manesi acho haana kutitambira zvakanaka vakapopota zvikuru vakataura kuti avaudza kuti vapinde musaidi wadzi imomo ndiyani nokuti zvinhu zvese zvaigadzirwa nevanhu veambulance vanga vabva nechiprivate surgery ndo vakaisa zvese mbhedha kuvafugidza kuvaisa oxygen zvese zvikanzi were not alerted kuti zvoni there's a patient who is coming here for COVID. Those nurses were so rude and then I spoke to one sister
ndoti inini saka zvamira zvakadaro inini muri kunzwa sei imi vakasara semhuri hamusi kunzwa masymptoms here zvakamira sei nekuti muri kutaura kuti maitochengeta baba musingazivi kuti vane COVID-19 zvakamira sei
inini ndiri kutorwara mama wakutorwara minangu atirwara ipapa ndiri kutobva kuseja kubva kuendesa mina wangu vipi yacho iri low zvisingaite temperature misoro ininiwo ndakaenda norapo nezuro mama wakanorapwa mari wezuro muzimbabwe kana usina mari chokwadi unofa nhasi izvozvi pandikubva kunosiya kubva naye mini nangu kwadokta ndabuda $200 yake chete inini nezuro ndakabuda $100 mama nezuro mari wezuro akabuda $200 saka verengai kuti uri mumwe munhu usina mari idzodzo unotofa kamuzimbabwe Zimbabwe life matter, but when you don't have the money, what is going to happen to you as an individual?
Maybe if we can just go into English, give us your take. Currently, you say that your father passed away from COVID-19, and also you were retelling how you need a lot of money for you now to go and get checked. And also, have you been tested for COVID-19, and what's the situation currently?
Yes, we have been tested for COVID, and the results never came out. Taka test from Friday. Today is actually day 7 since my results are at Abuda. Okalafonda nunga chino kuteki mutko backlog. And then when you get to the hospital, like today, kaenda corporate spend for it. Kata shika, kaita inu the stigma. Karandi zwa kupina lepa front door. You change your name, mkuti jweni, you guys were in contact with someone like after the COVID. Taka move, mizu wa kupina lepa front door up. Mufana kuchenderera. Takenderera nekumukoto. Of which it has seen more than $200, but it has been from nekumukoto no back door. Kutakige, vanwa ni matere mbuzi, amufandra kupinda ni kupata na nangu. There is so much stigma around this COVID disease, my sister.
So what's your words to people out there about the stigmatization that you are experiencing? Mungati chi kune rama?
Kutara chofa adi... Sorry, kutara chokwadi pamusoro pestigma iri kuitika yandidi. I think as a nation we need to be educated because having COVID does not mean kuti wakufa, does not mean you are going to die. A lot of people come out of this alive. They said akune marecoveries, akawanda chaisho, vanhu vazhinji vari kurecover. It's unfortunate kuti my father did not make it. He was one of those statistics, vanhu vakafa, andidi. But then, I'm going to make sure that everyone is going to be alive and everyone is going to live to tell their story. And that is what I can tell you. It is just a test. You need to continue holding on to the garment of God. And then Mara akusiye uri wega vanoporesa chete hakuna chirwere chisina mushonga mwari vanoporesa
takaona muchipiwa rukudzo na Dr. Simbiso ranga vanga vari pano nezuro makawanikwa muchiteedzera here zvavanga vataura nekuti vaiti izvo sevanhu vari kurwara munofanira kunge mese muchigara makapfeka mamaski muchigeza maoko uye zvemuende kuna chiremba nhasi mateedzera here zvakataurwa nachiremba izvi
hongu ndisaka naye nchiti tatobva nhasi ivhini kwachiremba kune mumwe chiremba ari kutoya zvotiona mangwana mumba muno watatokumbira kuti uye zvounowo vana vana vangu hapana atarwara zvavo but ndikungoda kuti munhu wese ave safe vangoonekwawo nachiremba
aiwa mumbobata makadaro titange topenderera mberi handisiti munotaura ndevele pana star nhingi ari panapa achange achitaura nemi nendevele muchitaura nyaya yenyu kuti yakamira sei nendevele saka star kana
auyamunokuluma no problem
ehe saka achataura nemi achikubvunzai kuti mutaure kuti zvakamira sei panyaya iyo maybe munogona kutanga ozokubatirai panzira tsanangurai kuti zvakafamba sei baba vakaita sei nendevele hallo taurai henyu taurai nendevele
uvava wami yeCOVID akula madokotela esibhedlela akula manesi and into ezisebuhlungu yikuthi ama-COVID patients bafaka ku-third floor noma ungafuna ukumemeza ukuthi ngifuna manzi okunatha kumbe ngisizani bayithi akula muntu oza kuzo ngoba uyabube kufake khatshana phezulu lapho ongasozuthole khona uncedo kumbe usizo
yebo ke sezwa ke udaba lolu ke olusisawusizi lapha sikhuluma nonkosazana Zalaika Paleya sezwa ukuthi ubaba kwamehlelehlelwa emolini lapha ungasichasisela ukuthi kahle kahle kuyini elakubonayo wayesegule okwesikhathi eside okungenani ubaba njalo esiya esibhedlela wathola usizo yini hayi kasazwakali lapho nge unkosazana Zalaika marvelous if you could tell us what exactly
Hello, she's actually still on, but you have to keep me on for you to hear. So,
oh, yes.
Ask me the question now.
I think she can also. I want to work at a pandemic, so it's really important to know.
Andy, if you can continue just telling us.
You can hear me, Mama, without. Why is it taking so long? We just lost someone. The anxiety is killing us. We want to know. We got tested last week on Friday. Tomorrow is Friday. It will be exactly 1 week. Isn't the system worried and scared? We will end up eventually going out there because we need help, medication, food in the house, supplies. So in the event, and if let's say we are positive, then that means we're going to spread. So we need help. We need to know why these results are taking too long to come to us.
Yebo ke kulungile ngubambe umlomo khona. Kodwa ekucineni lacina lilutholile yini usizo njalo uNkulunkulu wayesencedisa.
Mushare Pati, I think star kuvunza kuti saka mungati nime hurumende iri kukubatai zvakanaka here zvakamira sei but indevele taurai nendevele.
Kuti hurumende iri kutibata sei
hurumende
yethu aisiphathanga kuhle ngoba sathi sahlolwa last week kodwa akula ama-results ethu zaphumana okwesibili bayakwazi ukuthi endlini lapha kulo muntu olesifo ese-COVID-19 kodwa kula muntu abuya endlini endlini sihlala endlini efletini etown akula bantu ababuye kuzospray it's not like you're driving kachana it's right here in town in the CBD 10 minutes away from the place ukuthi they can just come and spray kodwa ababuyanga
yebo ke
What's the question?
Yeah, okay. I'm telling you that if the family was
very near in town, no one even came to spray in the house, knowing that there's a COVID patient that was very sick. They were supposed to come and spray. They didn't spray. And why are our results taking so long to come?
Please hold on. So I don't know if you have any other question that I can ask you to say in the valley.
No, that's all we had.
Any other question? No, those are the most important questions that I really need answers to. One, why our results have taken so long. Two, spray never happened in the house. That they know very well that the COVID patient was ill.
Thank you so much. Vapatia, but hold on, we'll continue with you later. Please stay on the phone.
Yebo ke lapho bese sizwa ke besikhuluma ke lapho lo nkosazana Zalaika Phaleka yena besitshela ke ngoyise ukuthi kwahamba njani njalo wayegula. Njalo njengoba lizakhumbula ukuthi sithe thina asikhulumi kuphela ngodaba lolu olwe-COVID-19 kuphela, sizakhuluma nangeziphathelane nokwephulwa kwelungelo loluntu. Njalo si khathesi nje sikhuluma nje sesizakhuluma nomunye njalo owethu umhlonitshwa ozasichasisela ke ngalolu daba lokuthi bathini ngalo. Silo nkosazana ke Barbara Tanyaniwa olebandla le-NDC yena ke isikhulumela sogatsha lwabesifazane esibonayo ukuthi abaningi bathi basukuluzwa ke njalo abanye bathi bacatshile njengoba sikhuluma nje abanye bathi abakaphonga. Ngakho sabambile ke sizaphenduka kuwe singakathathi unkosazana Barbara Tanyaniwa singazinjalo mavela sikumbe ungathi kulelo kugcina angalikhuluma unkosazana Phaleya kumbe kuzali nje.
Ameno mzvare Phaleya zigaiti dzokere kwamuri zvakare. Tomboda kunzwa kuti panyaya yevamwe vari mumba vari kurwara pari zvino vari kunzwa chii.
Mama, vari kunzwa shortness of breath, kupindwa nechando, kushaya appetite, kudedera, macold chills. Inini chest yangu iri kurwadza, kakofu so, slight headache, and then munino wangu ane headache, low blood pressure. You know those symptoms? Aunongo Google epa COVID.
Mungo taura panyaya ye kusema nevamwe, mataura nyaya ye stigmatization kutipamashka nasi kusejari maava. Masema mchinze ndaine kumashure uye jepa muno gara ipapo shurukuneta panyaya ye kusema taura ye kutishaka mirasi.
Pati gere, one or two people awasi kusema, kasi wazindi wakatoona, mama wangu wakatoondo jati marine stroke. Kawaida wakati chiremba, waka wana mungu mkadroidi, wawati mboza na nai. Akangu wana masisi wama yangu chiba, haka vaa manya, chitiza, chipina msupermarket. Nyoti pati gere, pane mashops, pasi. Flatbread lupadenga, and then ni pati pane mashops. Chakaka vato chiza, chipina mashop. And then ni vanhu vanoti vakaona vana vachimira panze vachitamba papasteji padyo pedu kana mubhakoni vanobva vatenda kudzwa kuti muchatizadza korona. Saka zvinongoita kunge korona yacho ndeyedu chete, hapana mumwe munhu achamborwara naye korona iyi. Nekuti handizeti chanyanya kushamisa pakorona iyi kuti yaitirwa isusi shii ivini iwa machiremba acho. Nasi atirizviva kukopredi 24 kita kuta kuhasha kutetera shikanzi ndakanzwa nezviro kuti iwewo wakapinda nepajoe apa waisana kunge wakapinda nekumukoto. Ndakatsamwa chaizvo pandakanzwa kuti wakapinda nepajoe apa. Izvinezvi nasi hapana munhu akutombopinda nepajoe ipapa mukutendera nekumukotoko. Handidakara kutombonzwa anything. Vakaenda kupopota apa pakazara mamwe mapatient ari pa reception vanguva
Apo tiri kunzwa isu muzvare Patea vari kubulawayo vachitaura ivo kuti nyaya iri kunyanyonetsa pari zvino inyaya yekuti vanhu vanenge varofirwa vari kuti ivo vakashaikirwa nababa vavo uye pari zvino vanhu vari kuvasema yavanoti ivo stigmatization. So we're hearing there from Miss Patea from Bulawayo saying that the biggest issue that she's facing now that her father passed away from COVID-19 is that of stigmatization. She says when she went to the hospital today to get a test, because yesterday when she was on one of our program, one of the doctors, Dr. Cindy Soranga, advised that they need to go to the doctor to get medical assistance because she was saying her mother is not able to breathe properly. But she says they were asked to go to the back of the entrance. And also she says at the building where they are staying, when her children go outside to play, people are running away from them. When they go to the shops, they are not being served. You know, there's a lot of stigmatization. So she's just saying maybe there's a need for organizations to now start, you know, lobbying and educate people on what happens to those that are left, especially when one parent or one family member dies from COVID-19.
Yebo ke, umqondo omuhle lokuthi abantu bayakhethana ke. Ngakho kumele bafundiswe ukuthiwa i-stigmatization le ukuthi sebebone ngani nxa umuntu kuthiwe ulegcikwane le-COVID-19 sokumele bembalekele bonke ngoba besesaba ukuthi uzabathelela. Kodwa-ke hhayi-ke njengoba sithile ukuthi sizakhuluma njalo lo nkosikazi Barbara Thanyaniwa-ke owebandla le-MDC ukuthi asitshele-ke ukuthi umbono wakhe uzwa uthini ngalokhu okwenzakalayo eZimbabwe. Siyakwamukela kuhle. Hhayi, siyaphila uzwakalela khatshana-ke othi ngizame ukuthi ngibone ukuthi ngingakhuphula njani ivolumu yakho. Ye, kodwa wena usizwa kuhle?
Ye,
hhayi, usuzwakala kathesi. Ye, lapha-ke sike sadlala-ke omunye umabonakude kasekho-ke egcekeni lapha esike samtshengisa sibona amagqwetha amele umnumzana-ke Jacob ngarivumela umnumzana uPeltinono besithi bona hhayi simzwile unkosikazi Patrice Mthethwa sithi banxitshiwe ibheyili kukhangele lokuthi kuzakhulunywa ngakho kusasa. Ungathini-ke wena ngokwenzakalayo ekhaya njengoba ukulandela sikhuluma nje?
Ngiyabonga kakhulu. Okwenzakalayo ekhaya sandekile kuyashishubuhlungu kakhulu. Maybe ngiqale sengendaba leyokusha ibheyili kwa-Openshono. Mina angikwazi angikhona ukuthi bamtshela icala lakhe kanti vele ngibasa ngoba mina angiboni ukuthi wabambanisani ukuthi akhulume ukuthi yena uyashekela abantu abazamatsha mhlakakwidwani ukuthi kungabe kungakuthisa khona lokhu but thina siyakwazi ukuthi ngokwenki abamgobelayo khona ukuthi wakhipha mgqeke indaba ezi-corruption ezenzakalayo kuhulumende. Ukumutshaya-ke ibheyo kuyasimangaza kakhulu ngoba ibheyo phela ilungelo is part of ama-rights accused ukuthi ba-aplayele ibheyo bebhetele ngisuka ngasezindlini. Mina bengibona kazani uhulumende wethu ngawo be-serious ne-COVID-19 ilokho kaza kangaka sithandekile ubezanika abantu ababuthwa kumbekatesi kumbekanika amabheni kusenzela ukuthi phela bengagcwali ezintolongweni ngoba siyakwazi ukuthi bonke abangenileyo ezintolongweni ikakhulu ubazayimayela wakhuluma ngokuthi kunjani ikonakali ezitokisini ezintolongweni babona ukuthi kunjani ukuthi akula social distancing. Akula social distancing, abantu ababamba amasi, ama-conditions akhona kayenzi kungcolile. Ngakho uhulumende ubenela ukuthi nga bonke ababotshayo kathesi banikwe amabheni ukuthi besebesuka ezindlini ukwenzela ukuthi banqabele umkhuhlane we-COVID.
Hi. That is a very interesting point there, that they should be given bail so as to avoid the infections of COVID-19 as there's no social distancing in prisons. If you can also tell us what your position as the women's branch in MTC about those who say they are still in hiding and those who say they were abducted and those who say that they were harassed for what they believe was unjust.
Okay, maybe first and foremost, it's not a women's branch. It is I'm the spokesperson of the National Women's Assembly for Women. So if you say a branch, it's not a branch, it's not a district, it's not a province, and then it's not a national.
Okay, so, because we're thinking that you have the women's branch, you have the youth branch. All right, thanks for the clarification. You can go ahead.
Okay. Yes, so, what is happening, it's so disturbing that this regime is panicking to such an extent that we want to arrest everyone, each and everyone who is complaining about the corruption that is going on, about the crisis, economic crisis that is going on. It's like people no longer able to write now, you criticize the government, you are arrested, or you are handed down, you are abducted, you are tortured, you are sexually abused if you are a woman, or you are beaten. Just like what they did to Diana and the Daima soldier recently, and other people from civil society that were victimized and were beaten by these security state security agents, and also for people that are still in hiding after chipots that were being handled by the same security agents, and when they find them in their homes, they went ahead and destroyed their properties. They also harassed their family members, which is very unfortunate. But I remember when Mnangagwa came into power, he said he's not going to do exactly like what Robert Mugabe was doing, because he said it's a new dispensation. But we are seeing it's even worse than what Robert Mugabe was doing. So we are so much worried about the abuses, about the human rights violations. It's like we are now in a one-party state where the opposition members are being handled and tortured and harassed each and every day. Whereas in a Zimbabwe that is independent, we have a constitution that allows our people to have different political opinions, but people with freedom of association, freedom of speech, freedom of movement. But we are seeing those freedoms are being violated each and every day, which is very unfortunate.
Yes, sir. If you can come in, marvelous.
Yes, I think I've got a caller here from South Africa, the gate is Wekwavari, and Senda Indakuna Maita Nyanyiwa. Hello, caller.
Yes, you can keep holding. We'll come back to you.
Hello.
Okay.
Hey, the gate is out in South Africa. Hello, caller.
Hello, Maskwira.
Hey, Taskwira. Mungati sananguroguti, munoona sei zvirikuitika kwa munyika pari zvino.
Tatakanya kumusha pakodzero dzevana veZimbabwe. Chokwadi kodzero dzevana veZimbabwe dziri kumbunyichidzwa zvinotorwadza kusvika pekupedzesera. Asi ndekuti kana mwana achinge ashungurudzika haagumidzwa kuchema here. Ndokunga tinofanirwa kuchema sevana veZimbabwe. Tochemawo kubudikidzawo nekodzero dzedu. Kuti tinzwikwewo zvino ukada kuti uchinzwike kwachoni waakutosungwa waakurohwa zvinotisaisisi nemasoja nemapurisa vanofanirwa kunge vakatichengetedza isu pofu.
Saka munofunga kuti poitwa sei tichiona kuti pari zvino imi muri ikoko ku South Africa poitwa sei apa?
Kuzara chokwati pemazela saka kugara ine foreign land kwacho kunhu kuchinhu chakaoma chinenge chodo kuti tende kumisha asi vamwe madzira akaita kumisha kwacho anenge asina kunaka nenge akabva nekuchitiza. You understand uchuya uri mupoteri saka kumusha kwacho zvingave kuti zviitwe ivavo tutenda zvinese. I think hurumende yedu inofanira kuisa musoro pamwe chete. Ndinoti nzwirawo tsitsi mazimbabweni kuti chokwadi vana vatambura nyika yese yatambura voita musoro pamwe chete voona kuti vanga kuite nechisungo chipi nokuti ini ndakazvitarisa mapurisa kana masoja haafanire kunge ari ekati anofanira kunge ari mapurisa kana masoja enyika anochengetedza vanhu kwete kuti ivo ndivo vaakutofamba vachirova vanhu murodzi vachiputi vachamba nepfuti mumastriti mutauni zvinova zvinototyisa kuti vanhu tinge tiri munyika yedu yakasununguka. So I think pakafanirwa kuti vanhu vaise musoro pamwe chete vatitungamiriri vedu zvibvanwe izvi zvavari kuita vazvimire because zvatemwane zvezvi world wide yazara iyo nyaya yeZimbabwe Lives Matter. You know, it doesn't give a good picture munyika ine rusununguko.
Tombotarisa panyaya yeCOVID-19 takamboona muchichema chema muchiti ikoko kuSouth Africa kwamuri kune zvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda zviri kushaya uyezve nyaya yekuti mitumbi iende kumusha iri kunetsa. Asi tanga tiina chiremba vanga vari pachirongwa chedu nezuro Dr. Simbiso Ranga vaiti ivo vazhinji havasi kuziva kuti vakabata mutumbi wemunhu anenge ashayika nechirwere icho cheCOVID-19 vanogona kubatirawo chirwere ichi. Imi ikoko kuri kupiwa dzidziso here zvakamira sei paCOVID-19?
PaCOVID-19 apa I think zvinenge zviripo tinenge ringeiwo jila nemapala of which mapala edu anenge ari evanhu vekumusha kazhinji. Saka vanongokupai instruction yekungoti hakuna board viewing even chero board tikaenda kumusha hakana board viewing. Saka tinopedza tisika zive kuti munhu wedu aenda ndiye here kana kuti haasi. Munongoratidzwa chikwangwani chichitag inenge ingoripo yakanyorwa zita remunhu. Dzidziso dzingavapowo zvadzo dzekudzidziswa kunzi pfekai mamasi kana mapte clothing achoni vanhu vanenge vachipinda vachinokwanisa kuidentifya bodi. But zvinhu zviri kurwadza kuti hamuzozivi vena vanhu vanenge vari kumusha vari kurisa bodi because isusu kuno kuti tiri kusara were not allowed to cross the border kuti tiende kumusha since mabodha akavharwa. Saka haifanira kuti chisunhu achiri kungoenda na driver nemaboxi kana tori mahaiesi zvimwe zvimota zvombo zvetori nemakopini kana four different places. Saka hauzozivi kuti munhu akusvika achinzi ndewekugope ndiye here ari kunzi ndewekumarondera ndiye here because vasvikako kuti ikoko hakuna board viewing. Saka tiri kushaya kuziva kuti zvinofamba sei because vamwe vachingopa kana board viewing vanhu vashoma shoma macloses vanga ve 2 or 3 zvinenge zviri nani.
Aiwa, thank you so much. Star, we're hearing there from our caller in South Africa. She's saying, I asked her that the issue of people dying of COVID-19, are people aware that they can also contract COVID-19 from a deceased person? So she's saying there is a dilemma there because in South Africa, when people die, and some of them do die of COVID-19, the funeral parlor will just tell you that there is no body viewing, the body is just shipped straight to Zimbabwe. So she's saying that, one of the biggest dilemmas they have is they are not, they don't know whose body is going because when it gets to Zimbabwe, nobody's given a time or a right to actually body view. So those are some of the issues that are coming out from those in the diaspora. Yeah.
That must be tough for the people there. And coming back to you, Mr. Nyanyua, we heard the government saying that there's no crisis. We saw the Ministry of Foreign Affairs and International Trade, and another statement from the Permanent Secretary for Information, Nick Mangwana, saying that there is no crisis in Zimbabwe. What can you say about that? The accession from President Mnangagwa that it's only a few bad apples. Do you think it's just limited to opposition parties or people who are trying to support the economy? Yes, you can go ahead. Thank you. Over to you, Margaret.
Tombo, Zoti, and I tukuona zvikutaurwa nehurumende kuti vemapato anopikisa vakafanana nematororo. Ndozva takaona zvichitaurwa navamunangagwa pa State of the Nation address yavo. Munoona sei izvi?
Yeah.
Unfortunately, our time is coming to an end. Siyabonga kakhulu ke unkosikazi Barbara Thanyanyiwa ke yena ke wesikhulumeli sogatsha lwabesifazana we-MDC National Branch yabo lapho ke besichasela ke ngombono wabo kulokho okwenzakala elizweni. Sibonge njalo bonke abasichasileyo kuhlelo lwethu lwanamhlanje sesifika nje emaphethelweni. Who else, marvelous?
I want Dr. Ndavi, sevangavari pachirongwa chedu chanhasi taona tichinzwa kubva kuna Muzvare Pateya vari kubulawayo vangava chitaura zvakaitika kumhuri yavo panyaya yeCOVID-19 tikanzwa zvakare chitaura naSisekai vari kuSouth Africa vachitaurawo zviri kuitika ikoko panyaya yeCOVID-19 nezviri kuitika panyaya yekumbunyikidzwa kwekodzero dzevanhu. Saka tinotenda ivava. So we'd like to thank all our guests, Ms. Pateya in Bulawayo, who shared about how her father died of COVID-19 and also how her family is being stigmatized, and Sekai in South Africa, who shared about her, you know, views on the human rights abuses in Zimbabwe and also the issue of COVID-19. I'm Marvelous Mplanganya, who is broadcasting from my home in Washington, D.C. because of the COVID-19 pandemic.
Lami Oliver Nelisayo, Ngusithandekile Mhlanga, sithi asidibaneni njalo ngolwesine olusayo, uhlelo olufanayo.